Mazwe mamwe madzimai anobva kuZimbabwe anorarama nekugadzira musoro muguta reFrancistown, Botswana, vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro. Mumwe wemadzimai aya ndimuzvare nomalanga Sibanda, avo vanoti vakadzidzira kutaura mutauro unotaurwa munyika iyi weSitswana nekukurumidza kuitira kuti vakwanise kusvaga vanoda kurukwa musoro. Muzvare Sibanda, avo vanobva kugokwe, vanoti kugadzira vhudzi kwavo kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vakasara kuZimbabwe, pamwe nemumwe mudiki vavagere naye kuBotswana, kunyange hazvo vachigara vachiita vakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi.
Kungomhanyiswa nevakomana ndo vatosangana navo mapurisa. Chechisungwa chinditidzokere kumusha. Zvino isoda kugara muno kumusha hakuna mari. Hakuna mabasa vato hatingaita because takawanisa maaddressers ikoko.
Vabvakura vabvumidzwe kuita basa kana business rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika iyi ichiti basa rezvizvarwa zvenyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa hove, mhuri weshangu nehembe, amai Florence Manzungu, vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso, vachiti varume vanodawo kubatsirwa.
Gara ngune murume wangu handisi, but ndine zvandinotengesa. Ndinotengesa fish, ndinotengesa ma vegetables, ndinotengesa zvekupeka. Ya, tinotengesa zvimwe zvakasiyana-siyana zvinenge zviripo panguva iyoyo kuti tikwanisewo kuzviratumira semunhukadzi, tisangomirire kuti vana baba vatishandire vachitiunzira mari kumba.
Amai Justina Ngwenya, avo vane makore 41 chete uye vachiri mamuri wekumapurazi eGlen Valley ayo ari pedyo neguta reHaboroni, vaudza Studio 7 parunare kuti vari kurima asi dambudziko ndekwekutengesera.
Uri mufolenyi rendi saizvozvi vazhinji vanowanzoti tenge makuita masales, vanowanzoti sengoi handiti dzinongwa tinosupply mashops and everything, vanongo vachiti sesi preference makwana handimaoni. Saka ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo.
Amai Tendai Chimombe vakazvarirwa kuBuyera ndokukurira kuMvuma, vanoita basa rekusona muguta reFrancistown. Vanoti kushayikwa kwemagwaro akakwana kunoita kuti vasabhadharwe mari inogutsa kwavanoshanda.
Matelegizi atinosangana nawo laizvezvi zvaitodi kutiita zvekusona. So unatoona kuti munhu mari yaanokuchaja kuti unzi ndo mari yaari kukupa asinotwekeki. Yet you will be working. Pamwe pacho uchinzwa kuti munhu achida kutoshanda overtime, but at the end of the month they won't give you money overtime. Maona. Saka kungoshinga zvokuti hapana zvandingaite.
Kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri yavo, amai Chimombe vanotengesawo matemba nedoo zvavanohodha muno senzira yekuwedzera mari yavanovana kubasa. Asi amai Pauline Marembo vanoti kutsvaga mafuro manyoro uku kwakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume akanga asara kumusha.
Ndakangosingoonda unotiwo ndakuremerwawo, ndaane machallenge akawanda mukuchengeta vana, school fees, marenti, sikano yebasa. Ndikaona kuti zvino ndisavana kumusha ndiye kubasa kuBotswana.
Nzara iri kunzi iri kupfunya chisero munyika, ndo iri kutizwa nevanhu vazhinji vachienda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.